Yes, I can confirm with the users also I think kukwekwe ku Global Phonics. Ngodi yone masaidi maviri kunonzi kuzesa nekunonzi kuglobal phonics. Kuglobal phonics ndokwaitika taona iyoyo. Chaitika nechekuti zvandiri kuwana. Kwaitwa inonzi mud blast. Mud blast iyoyo ndoyakonzera landslide. Ngodi uchibva wadhirika wakafarira vanhu. Zvadaro by 5 PM kune 7 bodies dzaretrivhiwa kubva underground.
Tinonzwa kuti mugodhi uyu wakanga wavharwa makore akati wandei adarika. Nenyaya yekuti wanga usina kugadzikana. Ndiani anga achiushandisa pari zvino?
Mugodhi iwoyo wanga wambovharwa because mugodhi wanga wagara uri dangerous. Mamainirwa aitiwa wanga asiri safe kambovhariwa. But iye zvino kuti nditaure kuti ndiani chaibva chandinoziva ndechekuti mugodhi uyu uri kuraniwa nemapolitical bigwigs. Ndovari kurana mugodhi iwoyo as we speak.
Pane vapona vari kutiwo here vane huwandu hwevanhu vangadai vanga vari pasi nokuti tiri kumbonzwa vamwe vari kuti vanosvika 20 vamwe vari kuti vanodarika.
Ya namba chaiyo chahatisati tava nenhamba iri correct. Information yacho kana kuti iwani izvozvi vanhu vanotosha kana kutaura munotozowana munhu ane zvivindi mumwe andatozofonera anoshanda pamugodhi pao ndiyazonitaura but ndicharamba chingotsvaka information ndinyatsowana the exact number at the moment. Information ndinayo ndiyandawana iyo hatisati ane nhamba chaiyo.
Munoti iwo nenyaya yekuti migodhi inenge yambonzi yavharwa nekuti haina kugadzikana vanhu vari kuzoramba vachishanda imomo.
Chiri nyaya yekukonzera maizi ndechekuti vanhu vakapinda vasina ruzivo rwakakwana. Kana tichimaina mugodhi pane atinosiya anonzi mapillars. Mapillars ndoanenge akabata mugodhi kuti usadonha. But mapillars iwo anenge ane goridhi rakawanda. Saka goridhi kana ropera vanhu vaya vanopinda kutanga kurova mapillars iwayo anowanzi vakatsigira mugodhi. Saka mukarova mapillars aya mugodhi unobva wadhirikira. Ndozviri kukonzera kuti mugodhi idii idhirike nekuti pakunyanya kuti vachikorokoza.